Mutedzeri wemunyori wezvemitemo bato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora tikavabvunza kuti vanoona sei mashoko avamunangagwa.
Chakanyanya kukosha ndechokuti vanhu vanotaura mashoko asi pamwe pacho tinoona kuti mashoko chete awanzo kubatsira zvavo. So muenzaniso wamugabe vachitora nhiko muna 1980 vakataura the famous reconciliation speech, asi takazoona vamugabe vaakutiponda, takazoona vamugabe vaakuuraya nyika. Asi nhasi vamunangagwa vataura zvinhu zvakati kuti chetezavataura ivo kuti maelections ariko gore rinouya, iyo inyaya yatotambira zvikuru. Chechipiri vataura kuti sarudzo dzinenge dzachena, uyezve vanhu vanenge vari safe, vanhu vachachengetedzwa. Asi chikuru chatinoda ndechekuti zvitsaura mashoko chete zvive zvinhu zvinoitwa into action. Tinoona kuti pa 7 years vakanga vari part yegovernment yamugabe. In fact, vakanga vari one of the key ministers wamugabe. Saka nyaya yakaitika ivowo vanoshare blame yacho. Saka tanzwa zvavataura hongu, asi tida kuona action yacho. Tida kuona kuti masoja anenge munyaya dzesarudzo. Tida kuona kuti Zimbabwe Election Commission ine tina ma CIO here. Tiri kuda zvakare, chikuru-kuru chatiri kuda ndechesarudzo dzakachena, uyezve sarudzo idzi dzichisupervisiwa neUnited Nations. Tiri kuda United Nations kuti isupervise sarudzo idzi nokuti masoja akapindira nenyaya yokuti akanga achishushikana.
Tichitaura navamangwana vati muri kutaurirana nenyaya dzekuti sarudzo dziitwe dzakachena semapato matatu. Ndo zviri kuitika here izvi?
Zvinhu zvataka tichingoita on and off tiri pasi pamugabe hazvina kumbofamba, but zvaazvisingafambi. Ivo vamangwana vacho vanonyatsa kuzviziva kuti pazvizhinji zvatakataurirana tikawirirana zvikasaitwa. Takawirirana kuti kana kuti vaya vavabereki vakabva kunaka Malawi, Mozambique, Botswana, Zambia vanofanira kurejista kuvhota zvisina dambudziko. Takabvunza zvakare kuti hatifaniri kunge tiine nyaya yeproof of residence. Takawirirana izvozvo asi hazvina kugadziriswa. Saka isu tiri kutaurirana ikoko zvisingazogadziriswi hakubatsiri. Taakuda kuti the party dialogue yacho inge iine simba yokudirecta Zimbabwe Election Commission kuita zvinhu zvinoita kuti sarudzo dzedu dzichene. Asi kutaurirana kwedu hakunei hakunei nezvinozvione masoja nemapurisa nemaCIO. Saka tirikuda kuti actions dzinge dziripo kusave kuora chete.
Uyo angari munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo, avo vainge vari muusungwa hwemauto vakarohwa vasati vaendeswa kumapurisa kuRoseville Police Station, vasati vaendeswawo zvakare kuchipatara cheparirenyatwa uko vari pari zvino, vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare ramajistrate nhasi vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzeuori. Mukuseya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga.
Mashoko iwayo takagamuchirawo seFinal Human Rights Watch kuti vaChombo pavakatorwa nechisimba usiku 1 November 14 nemauto anga akapakatira pfuti. Vanhu vakapaza gedhi, vakapaza musha wavo, madhoo nezvimwe, vatora vakavarova zvakasimbarara zvese nemudzimai. Uyezve kuti vakazoiswa mumapurisa pavapaya kuti vachizoenda kumatare edzimhosva. Asi inyaya yatinokurudzira kuti mutungamiri wenyika vamunangagwa ngavaiongorore nekukasira chaiko, nekuti hazvisi pamutemo kana munhu achinzi ane mhosva mapurisa ngaamusunge. Zviitwe pamutemo, kwete kuti anotorwa nemasoja orohwa kuti wakafira mberi vanonzi vachombo vanga vakasungwa kumeso vasingakwanisi kuona kuti ndiyanishondo rese vakavharwa kumeso vasingakwanisi kuona. Izvi hazvitenderwi pamutemo weZimbabwe. Kukanganisa kana kuri kuziva nemhosva hatisi kuti vanhu vanga vasaenda pamberi pematare edzimhosva, asi munhu ane mhosva anoendeswa kumatare edzimhosva otaurirwa mhosva yake, otongwa, oonekwa kunzi mhosva yachona anayo here kana kuti kwete. Hazvinaki kuti mauto vatore mutemo kuuyisa mumaoko mavo.
Tiri kunzwa kuti vachombo vachamiswa pamberi pedare mangwana. Kana nyaya yakamira mamiriro akaita iyo nyaya yavachombo iyi, dare munenge muchitarisira kuti riite sei?
Pane zviviri kana zvitatu zvinofanira kuita. Chekutanga ndechekuti dare rikaona kuti munhu akapambwa, akatorwa zvisiri pamutemo, akasungwa zvisiri pamutemo, akachengetwa kwenguva isina kufanira, nekuti mukati memaawa anosvika 48 munhu anofanira kunge atopinda pamberi mumatare edzimhosva. Zvino vachombo vakachengetwa kwenguva inosvika svondo vasina kuzombo pamberi pedare redzimhosva, kureva kuti nyaya yavo inenge ichifanira kutongoraswa nekuti kodzero dzavo dzakatyorwa zvakanyanya. Uyezve nyaya huru ndeyekuti vakarohwa vakaitwa kasira mberi. Zvinofanira kuti zvionekwe kunzi iko zvino vane mukana here wekuonana nemagweta avo uyezve nehama dzavo. Asi tinoshora zvikuru kuru unhu hwemauto hwekuita vanhu kasira mberi vangataure kuti mhosva ndeye, ngavarege mapurisa aite basa ravo kana Zimbabwe iri nyika yakasununguka sezvataudzwa navamurangakwanisa vagadzwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kilohertz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuEgypt anoti vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevashanu vakaurayiwa mumosque nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero mudunhu reSinai Peninsula muguta reBe Abed. Vanopfurikidza mwero ava vanonzi vakauya nedzimotokari ndokukanda mabhambo vasati vatanga kupfuura vatendi. Aive mhanyi ane mukurumbira zvikuru muSouth Africa, Oscar Pistorius, awedzerwa makore ekugara mujeri kusvika pamakore 10 nemwedzi mishanu. Pistorius akabatwa nemhosva yekupfuura nekuuraya musikana wake River Steenkamp muna 2013. Dare repamusoro rainge ramutongera kugara mujeri kwemakore matanhatu, asi dare repamusoro-soro ndiro razowedzera chirango ichi. Vamwe vagari vekwaZvimba kumusha kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vanofara nekusiya basa kwavo vachiti hapana budiriro yavakaitira. Arthur Shigoriwa akashanyira kwaZvimba ndokuti panyaya inotevera.
Vakawanda vevagari ava vanoti vanopembera nekufara pamwe nevamwe munyika nekusiya basa kwavaMugabe vachiti hapana budiriro ine musoro yavakaita kunze kwemugwagwa wavaishandisa kuenda kumusha kwavo wakagadzirwa zvinhu zvichiri zvakanaka munyika. Vagari ava vanoti kunze kwemugwagwa mukuru uyo unobva kuNorton kusvika pakutama vakavakira dzimwe mhuri 10 dzimba idzo dzakadzingwa pavakavakira imba yavo huru pedyo nekutama mission. Mumwe mugari wekwaZvimba vaFidelis Chinyanyi vanogara pedyo nepamba pavaMugabe kwaZvimba vanoti vanofara nekusiya basa kwavaMugabe sezvo pasina budiriro yavakaita sezvinofunga vanhu vakawanda munyika.
Muno ndodaira kuti ndiri muna kwanisa kusvika padanho kuti tafara zvikuru. Musa muchiona kana pana apa ndofunga muno maZimba kuti takafara. Takafara chaizvo nenyaya iyoyo kuti mukatenderera mukanyatsotarisa mukatenderera muno hamuna development. It's one of the underdeveloped places muZimbabwe. Zvinhu zviri pasi chaizvo chaipo. Tingataura edu zvakawanda asi mukatarisa development yaimuno mahamuna. ndivuka notendera kwa mungaite muno munozo kuti hamuna development chinonzi development
mumwe mugaro wekwazvimba vaAmos Masiyarwa vanoti vanotsigira zvakaitwa nemasoja kumanikidza vamugabe kusiya basa vachiti hapana budiriro yavakaita mazvimba vaMasiyarwa vanoti vamugabe munhu ane rusarura sezvo vakaitira hama dzavo dzepakutama zvakanaka asi vachikanganwa ruzhinji rwemazvimba pamwe nemunyika
hamuna kana development yavakatoita vanhu vakatozvidevelopera vega iwe chavo vaitouraya nekuti kuno kwazvimba kutori wesi zvitori dzimwe nzvimbo dzitori nani kwazvimba hakutori na kana chakambosimudzwa kana bhohoro chairo remurako vanhu vakutotira nhonga svosve nemuromo chavangangoita ndekuti vane kagurupu kavo chete kepamaresettlement vaye hama avo vavakera dzimba chete kwevanhu vakaisira magetsi nokupa mvura naivo pache zvavo nekukuzviimira kuiti yavo vanhu vese havana chavainazvo vavakabvisa panzvimbo pavakazonoita zichireseva chavo pavakavhara nejurawo
amai Belinda Kasanze vanoti vanofara zvikuru nekusiya basa kwavamugabe vachiti kwasara bato rezanu PF kuti ribude muhurumende
isusu vanhu vekuno nechiitiko chakaitika icha takachigamuchira zvedu asi hazvisati zvanyatsodzika patiri kuda chatiri kuda isusu ndechekuti zanu PF ngaibva yatobva chese chinonzi zanu PF tikachitarisa isusu tiri kutongoona huri kuuori chete hapana anogona kutiitira zvatinoda ngaitombobva ZANU-PF kutobva ngaibve
vaMasiyarwa vanoti hurumende yebato rezanu-PF hapana zvavanokwanisa kushandura sezvo vamunangagwa navamugabe vari mumba mumwe chete munobikwa mbodza
zvo zvaamugabe zvaana munangagwa zvakangofanana vamunangagwa havana shanduka vanonza nekuti namugabe vana vemunhu mumwe chete
asi mumwe muvakidzani wavamugabe aramba kudomwa nezita uyo anopiwa zvekudya kamwe chete pagore pakisimusi anoti haafari nekusiya basa kwavamugabe asi anoti hapana zvekuita sezvo zviri izvo zvavepo uye kuti vakabvuma kusiya basa
kuzvo zvatongopo tungaaseta kuzvidana zvazvida ndo zvatongopo kuzvidana zvazvida ndo zvatongopo saka vakasainiranawo vakataurana vakataurana kusaina faini kuti chinzvimbo techake chachiri chake kavakabvumawo kusaina faini vari kuasepta kuti tingaita sei ndozvaita sei ndozvatopo hapana zvokuzviita
vamugabe vakasiya basa svondo rino mushure mekutonga nyika kwemakore makumi matanhatu nemanomwe apo vakatorerwa masimba nechisimba nemasoja achiti ari kugadzirisa nyika mushure mekusawirirana kwakanyanya mubato rezanu PF ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa
Saro challenge you. Kana wakatongo sarwa nesirira kweiro chitongo famba nesirira ko. Kunyango uyi paisa mandiri yako iyayo chitongo paisa nesirira ko. Nekuti takangodaro takazvarwa takangodaro atirege kuita muweke. Takangodaro takazvarwa takangodaro atirege kuita muweke. Dirova ngoma kunyangwe dirisa papeni pavanorara nasik isusu dinorara nacheni pavanotagwa kumba isusu hadirare pajeni pavanofamba neputi isusu dinofamba na Jesu takangodaro takazvarwa takangodaro atirege kuita muwege Takangodaro, takazvarwa takangodaro, atirege kuita muwege.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro enhau zvakare. Father Fidelis Mukonori avo vaive muyananisi pakati pevaive mutungamiri wenyika paRobert Mugabe nevakuru vemauto vanoti kuratidzira kwakaitwa nevanhu ndiko kwakazopa kuti vamugabe vabvume kusiya basa. Human Rights Watch yoshora kushungurudzwa kwavachombo vari muusungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange mune isu zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti musare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeEast Ndebele.